Anyone expects Russia to make any concessions, then apparently these people do not have enough knowledge, perhaps a short memory. Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova made her comments after being asked about a call on Sunday by U.S. President-elect Donald Trump for an immediate ceasefire in negotiations between Ukraine and Russia to end quote-unquote the madness. The Kremlin chief has said that Ukraine must not join NATO and that Russia needs the entire territory of the four Ukrainian regions he has said are now part of Russia if there is to be peace. Conspiracy theorist Alex Jones is keeping InfoWars for now after a federal judge rejected The Onion's satirical news outlet's bid for the company. AP correspondent Jennifer King has more.
Federal bankruptcy judge Christopher Lopez cited problems with the auction process and said the outcome left a lot of money on the table for families of the Sandy Hook school shooting who stand to receive most of the proceeds. Judge Lopez left it up to the trustee who oversaw the auction to determine the next steps. The decision means Jones can stay at his InfoWars headquarters in Austin, and Jones quickly went back on the air to applaud the judge's decision. Christopher Maddy, a lawyer for the Sandy Hook families, said they were disappointed in the judge's ruling, but they are as determined as ever to hold Jones and his businesses accountable for the harm he caused. Courts have ordered Jones to pay nearly $1.5 billion in restitution for falsely calling the 2012 school shooting in Newtown, Connecticut, a hoax. I'm Jennifer King.
A feared Sudanese militia chief willingly and enthusiastically participated in war crimes, the International Criminal Court's chief prosecutor said Wednesday, laying out accusations of rape, murder, and torture against Ali Muhammad Ali Abd al-Rahman, who is facing 31 charges of war crimes and crimes against humanity committed during Sudan's brutal civil war.
The stark reality is the targets in this case were not rebels, but civilians. They were targeted. They have suffered. They've lost their lives.
Speaking in The Hague, prosecutor Karim Khan made the case. The ICC is holding 3 days of hearings in the case, the first ever stemming from a UN Security Council referral. At least 6 migrants died attempting to reach Spain's Canary Islands by boat. Emergency services and the Red Cross said Wednesday. 5 were found dead among 65 migrants on a boat that arrived on El Hierro overnight. Another was found dead on one of 3 other vessels rescued by the Spanish Coast Guard. Migrant arrivals to the Canary Islands hit a record high for the second consecutive year in 2024, straining the 7 islands off northwest Africa as they grapple with the surge. That wraps up this update, but the world and news never stop. For additional updates, visit our website, voanews.com, 24 hours a day. I'm Christina Menenti, VOA News.
The Hits. VOA 1.
It's always kind of sunny out, and I don't wanna hurt no more. So I set my bar real low. Sucking just a little now, and I don't wanna cry no more. So I set my bar real low. I'm A-okay, you say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it, don't you love it?
think I'm losing my mind. Cause it's 3:30 and my brain's on fire. I've been counting sheep, but the sheep all died. And I'm trying too hard, but I can't not try. Well, I can't fall asleep.
JR with Way Less Sad. Hopefully you're not feeling bad, but maybe I can do something to make you feel even better musically, because I've got Teddy Swims and Miles Smith, Harry Styles and Tyla coming up this hour. So let's start things off with Halsey. This is Ego on the Hits.
I'm caught up in the everyday trend, caught up by invisible thread, walking down a razor thin edge, and I wake up tired, think I'm better off dead. Been a few months since I crossed over state lines, talk to my mom, fake smiles over FaceTime, drink all night till I can't walk a straight line, feel so low, but I'm high at the same time, I can't keep my feet on the...
I think it's probably because I think that's too much. Pane chinganira vanhu vakazvipira vasingadi kupuwa kana kutora vanoda kupa nokupa contribution.
Vanga vari vakambotungamira bato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana mchina kubatana nesu padande mutandere WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu, muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu, patino kupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana inevamwe na uze Studio 7, zinotema zisina divira zakarere kera. Madzimai nevanasikana vakawanda vakaremara vanoti havana mari yekutenga zvinhu zvekushandisa munguva yekutevera kana kuti sanitary pads sezvo vasina mabasa anovawanisa mari. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nuna idzi dzakabuda pamusangano wakaitirwa pa WhatsApp nesangano reSocial Economic Action for Transformation and Humanity kana kuti SET, uyo wakapindwa nevanhu kadzi vakawanda. Mumwe vakatarisana nedambudziko iri muzvare vimbai chese vakati vasikana vazhinji vakaremara vanotadza kuenda kuchikoro kana nguva yavo yekutevera yasvika nekuti vanenge vasina zvipfeko zvekushandisa izvi.
Hatikwanisi kuwana mari kunotenga mapedzi maruwa. Mwanasikana kana asvika panguva yekutevera hachaendiwo chikoro. Saka nyaya yemasanitary pads iyi, isu kufunga kwedu nemaonero edu atataita sevanhu vakaremara anotirwadza kuti daiwo aitiwa.
Vachipawo pfungwa dzavo pamusangano wakaitwa nemugovera wapfuura, umwe mudzimai amai Judith Makasi vakati dambudziko rekushandisa micheka kana zvimwe zvisina kufanira rinoisa madzimai nevasikana panjodzi yekuita chirwere chegomarara rechibereko.
Paindi kuti vari kushandisa micheka nezvimachira zvisingatenderwi zviya izvi zvinopedzisira zviri unhealth zvichikonzera infection, vogona kupedzisira vachirwara nemacondition zakaita sana kenza ainouya ipapo nokuti chibereko chinenge chiri izi chichiwana tsvinda inenge ichibva mumachira iwawo.
Mukuru webasa, musangano reseth, amai tendai mafuka vati, zakabuda musangano uyu, zino siririsa, uye wakuruzira urumende, kuti ipe madzimai kare marazifeko izupachena.
Musangano rino urira kodzero dzemadzimai, takaru wazi wa shikuru, antaka zimbika, anane zvakabuda musangano, mbizikuru usakani kwa naru, nyanyaneve chidiki pakuwa na shifeko, zvekushandisa pawanoenda kumazuva avo. Nokurudzira hurumende kuti iti zvirongwa zvekusvagira madzimai akare mara, shifeko zvekushandisa pawanoenda kumazuva avo.
Asi vanoona nezvekufambisa kwebasa munyaya dzevakare mara mbazi rezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munyika, Dr. Christine Peter vanoti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira madzimai akare mara nezvifeko izvi pachena.
Tinoshanda takabatana neMinistry of Women Affairs kuti tione kuti madzimai nevasikana vakare mara vanowanawo zvinhu izvozvo. Tinoshanda zvekare nemamwe maorganization akafanana neinonzi Period Company.
Dr. Peter vanotiwo hurumende ine zvirongwa zvakare zvekuitira madzimai akare mara maprojects anovapa mari kuti vakwanise kuzvitengera zvipfeko izvi.
Tinoshandisa iya inonzi Women Rights Based Approach. Tarisa kodzero dzavo. Tinoona zvakare kuti tinovakurudzira kuti vatange maprojects anovapa mari munzvimbo dzavanogara. Kureva kuti tinovapa mari yekuti vatange maprojects iwayo kuitira kuti nemari yavo yavanowana vanogona kutengawo zvimwe zvinhu vanenge vachisanganisira nesanitary ware.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano runorwira kodzero dzevakaremara reInstitute of Community Development kana kuti ICOD muzvare vongaiti narwo vanoti kushayikwa kwezvinhu izvi kunotyora kodzero dzeutano kumadzimai akaremara. Vakurudzira hurumende nemasangano akazvimiririra kuti paitwe zvirongwa zvekupa masanitary pads vasikana vakaremara vachangotanga kutevera.
Saka zvandinokurudzira ndezvekuti kune vanogovera vangava vadzidzisi kana vamiririri vemasangano iwayo, pavanoenda muzvikoro vaone kuti vanotanga kupa vanasikana vakaremara mapedzi iwayo. Zvakangofanana neumanharaunda iwayo, masangano anomiririra madzimai napavanenge vachizoenda kunogovera mapedzi iwayo vakoshese dzimba dzinenge dziine vana vakaremara.
Madzimai anoti zvipfeko zvinodiwa pakutevera zvinotangira pamadhora maviri ekuAmerica zvichikwira. Hatina kukwanisa kuwana uwandu hwemadzimai akaremara munyika, asi vakaremera vese munyika vanosvika zvikamu 10 kubva muzana munyika. Ndakamira Studio 7 muMasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti iri kutevera zvakasimba mamiriro ezvinhu muSyria uye iri kutaudzana nevari kufambisa zvinhu pari zvino munyika iyi. Mutauriri weKremlin Dmitry Peskov azivisa nezvechido cheRussia chekuchengetedzeka kwemuzinda wayo munyika iyi, pamwe nemakamba emauto ayo agara kwemakore muSyria achibatsira mauto yenyika iyi. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vari kuenda kuJordan neTurkey nhasi mukuedza kukurudzira nyika dzemudunhu reMiddle East kuumba remangwana reSyria zvichitevera kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika anga atonga nedemo kwenguva ndefu vaBashar al-Assad. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muMozambique vaTanaka Muchemwa. VaMuchemwa avanobva kwaMutoko mudunhu reMashonaland East vanoti mhirizhonga nekuratidzira zviri kuitika muMozambique zviri kuvakanganisa kuita basa ravo vachityira upenyu hwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mhirizhonga tiri mukati mayo kusaidwa tiri isusu turi kubheira. Saka tinomboti kubheira tikamboti kusoro. Saka pamba tinotombonosanganawo nemhirizhonga idzodzo dzinoti mabasa edu atinoita mamwe acho tichishandira munzvimbo idzodzo. Saka pamba tikufamba kwacho munogona kutozviringidza mukati mekufamba vanenge vaita madhemonstrations avo vachivhara marodzi vachidii.
Saka muri kuzokwanisa kunge muchinzvengana nemhirizhonga iyiwo sei?
Kudzvengana kwacho kutongoti pamba tavafanonge uchitombopatisipeta mukati nemhirizhonga yacho iyoyo, nekuti ukange watongopatisipeta imomo
Zvino hamuzotya here kurwiswa muri kumba ikoko kana vakaziva kuti hapanogara chizvarwa cheZimbabwe nezvamuri kutaura kuti vanenge vachinongedza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakapindira musarudzo?
Manevhu zvekurwisana nezvizvarwa zvekunze kwedzimwe nyika havasati vasvikawo mukati medzasho idzodzo. Asi chinoita kuti vasadarire kuti vanhu havasi kupatisipeta mumademonstrations kana kutora masaidzi, kungozvigarirawo wega usina zvaunenge uchingoitawo. Kana ukaona mhirizho nga yatanga usina kuzva kuti handina kwandinokwanisa kunge ndichitizira, ukanguva sangowanawo mukana wekuti unge uri kumba, ndiwo maponero atiri kutongoita. Plasi kucontinuate kwedu vakatongoti kuadvise kuti tisava tinoparticipate mumademonstrations iwawo. Ndiwa mami atii tichipota tichinzwa maadvise aanenge achitipa kuitira kuti tinge takashungitidzika mukati menyika yatiri.
Imi maane nguva yakadiwo muri muMozambique?
Taane nguva yakatirebei tiri imomo. Saka tinomboti ukatibatie pamba chombodziko rokumba woitawo tunoedzikana kuti madhaizi odzoka uchingodaro ndoorarama yedu iyo nezvatii tichitongoita.
Saka zvii zvikuru zvamunee muchiita muri muMozambique mukurarama kwamuri kuita?
Inini ndiri weudha, ndinechitoita basa rekuweudha. Ndogadzira mabhati mabhazi, ndogadzira mavheranda screen, ndogadzira madhozi. Ndinoita zvinhu zvakawanda zvinoitwa nechekuita nesimbisi.
Muri kuzowana here misika yekutengesera zvinhu izvi?
Ike zvinezvi zvinenge zvakatoma nekuti dzimwe nguva nzvimbo dzamunee ndida kuti mushandire pamwe pacho nee ndida kushandira mumadhorobha. Munhu akavakawo shopi yacho anenge aida kuisirwawo mahwindo akanaka, anenge aida kuisirwawo mabhagi abhazi akanaka, anenge aida kuisirwawo mabhuu akanaka. Saka pamwe pacho unotozotoona kuti zvinenge zvichivafekita. Kwaunenge wakutokwanisa kutoshandira kune munhu anenge atori kunze kwedhorobha, vanenge vaine dzimba dzavo vaya, ndio vaunenge wakwanisa kuti unge uchishanda navo. Saka kuti ukwanise kuwana vanhu ivavo zvinotinetsera bhozi maketi zhinji iri mumadhorobha mamukanganiswa imomo.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvamunoziva here zvakabatanidzirwawo mhirizhongai?
Iye yatiri iki zvinezvi sofa hakuna, kusiya kwekuti unenge uchingonzwawo kana ari matruck driver. Pamwe pacho matruck driver ndo anenge uchingonzwa kuti pavanenge vachifamba mumarodzi umo vazovharirwa rodzi, pamwe pacho vazotemwa nematombo vazodii, ndo maripoti atii tichingonzwawo.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushandira muMozambique, vaTanaka Muchemwa vari parunhare kwakada kuMozambique neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti shuviro yavo ndeyekuti vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika akamirira kugadzwa vaDonald Trump vachatora matomu mwedzi unouya vaenderere mberi neurongwa hwekuvandudza upfumi hwenyika hwavakatanga. Ongororo yakaburitswa mushure mesarudzo neAP Vodcast inoratidza kuti vamwe vevanhu vakavhota musarudzo vakati upfumi hwenyika hwanga hwaenda kumawere. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti havaoni vaTrump vachizotevedzera hwaro hwavaBiden sezvo vakatozivisa kuti vachashandura zvinhu zvizhinji munyaya dzezvematongerwo enyika kana vachinge vapinda pachigaro.
Ndinoona kuti makwikwi iwayo kupikisana panyaya dzezveupfumi hwenyika anogara aripo pasarudzo dzoga dzoga. Vanhu tinowanza takangamwa kuti panenge pakapinda umwe mutungamiriri savaBiden ufumi hwanga hwakamira sei panguva idzodzo. Zvokuti vaBiden ndinowirirana navo kuzvipembedza pavari kuita nezvavakaita nemari dzavakawana kubva kuhurumende kuti vashandise, dzakaita sekuvandudza maairport. Tinoona kuti kuno kuOhio kuri kutova kwaairport tsva. Tinoona zvakawanda zvinoichitika tichitarisavo isu unemployment rate yacho kuti iri papi. Tozotarisa zvekare zvimwe zvinoratidza kusimba kweupfumi hwenyika zvinogona kuitika pamwe kumastock market uko kuti zvakasimba asika marwadzo ofumi kwenyika haazombosha iku ariko
asika tingaonova Trump vachizotera matsimbe ava Biden here sezviri kutaurwa naivo vai Biden vachiti vanoda kuti panozopinda va Trump pachigaro vawanike vachienda nehwaro ihoho takatarisa nyaya yeupfumi
hazvisi kuzoita saizvozvo nokuti va Trump vane fungwa dzavo dzavanofunga kuti ufumi kwenyika hunofanira kunge huchifamba nenzira yakati ndio saka tichinzwaisi vachitaura kuti tiri kubatirirwa nenyika yakaita sechina tiri kubatirirwa nenyika yakaita semexico kana Canada pamatarifu ayaya saka ndichazoita zvakati asi vanoongorora nezveupfumi hwenyika vanoti ivo kana vaTrump vakaita matarifu iwayo mitero iyoyo yokutenga nokutengeserana zvinhu nechina Canada nemexico nedzimwe nyika zvichaita kuti zvinhu zvikwire maamerica zvigoomera zvekare vanhu saka vane pfungwa dzavo vaTrump dzokuti havasi kuzombofamba negwara ramaBiden zvekare vari kutsidza kuti pavachatora masimba musi wa20 January vachasaina mitemo yokurivhesa zvakawanda zvakava zvaitwa navaBiden
vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika neupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMarvelous Mhlanga nyaya weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7 makadi henyu ndibaba wevanhu baba chinogurei ndaida kutaura pamusoro pevanhu vezano PF vanotaura pamusoro penyika yeAmerica nyika yeBritain vanoda kugadzirisa kudzirira Africa ivo vatadza kugadzirisa dora chayo mari yenyika kuti iwe nevalue vogona kugadzirisa Africa kugadzirisa Africa zvavari kuita vanhu vezano PF havasi kuziva kuti zvakaitwa Alban Assad zviyazviya ndozvichangoguma zvaita vana Mnangagwa izvozviya musaona sokuti muri vana king wana mambo wana mavaza muchaita zvakaitwa wana Asadi ahii rinofuma rakanyura
Studio 7 apa kutaura Lloyd Mbeure tinokumbirawo vamavaza tinotovakumbirawo ngomwoyo wamwari kana vechitaura ngavatanga vafunga ngavasangotaura zvinoti pande mwoyo vamavaza zvokuudzai sangodakaza kungotaura nje kungotaura mungafanadze South Africa neZimbabwe South Africa ine kodzero dzevantu nyika iri muvantu haisi kumuntu South Africa chevanomajeri mwa zvanobatwe zvakanaka kwete kuzimbabwe munyu mwari chikafu vamavaza tinotomukumbirawo
makadiniko muri yeStudio 7 VOA News. Ini ndonzi Richard. Ndonzi Richard Piri muno muHarare. Mubvunzo wangu uripo pana ava ndonzi vamavaza avo vamavaza. Vamavaza ava munogara muchivapa vanopikisa vakasena siyana asi vamavaza vanomirira zano PF ndova munoramba muchingodzokorodza. Mubvunzo wangu uripa kuti seko muchigara muchingotora vamavaza avo. Munovatora here nekuda kwechinangwa chekuti vanogona kutaura chaizvo here nevanopikisa pakuita nharo kana kuti dzanguva pfungwa dzekungoti vangopikisa nekuda kwokungotipedza simba nekuti finhura
pasitiyoseyoaseyamadivaterinavashamarari zvinoitikawo muzimbabwe zvimwe zvacho zvinonyadza mamwe maoperation ndokuunganidze mari dzokuti kuzowanikwe vanokambena kune mapati anoshandise mari idzodzo nokuti hamungatumi zimura mukati memarodhu kunze kunzoko zimura yatinoziva inoshanda kunyika dzese inoshandira pabhodha ndo panoperere zvinhu zvese ndo panopindire
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Munhau dzemitambo, sangano reZimbabwe Basketball Union richishanda nePlatinum Sports Academy iri muHarare rakaunza muno muAmerica vakomana nevasikana 22 vane makore ari pasi pegumi nemasere pasi pechirongwa chekushanya nechinangwa chekudzidza mutambo webasketball. Chirongwa ichi chiri kukokerwa nechikoro chepamusoro-soro cheHoward University chiri muWashington DC chakabatana nekambani yeTrax Sports Global uye chakatanga musi wa3 zvita chichipera musi wa13 zvita.
vari kutungamira chikwata ichi vatendai mukuruwa vaudza Studio 7 kuti vatambi ava vari kudzidza zvakawanda uye vari kuwana mukana wekuonawo mitambo yebasketball yepamusoro-soro. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naIvans Sininga weStudio 7 nakapteni wechikwata chevasikana uyo achangopedza zvidzidzo zvake zveform 6 paSt George's College Rumbidzai Nzira Masanga.
Vasikana vaishorwa munyaya dzemasports kubva kudhara, asi isusu tavana mukana kuya kunoku kuzotambira Platinum Sports. Tauya kuzoratidza kuti hazvichashoreke ende tauya kutamba tavaratidza kuti aiwa sevasikana tinozvigonawo, asi zvevakomana chete tinokwanisawo kuita zvinoratidzikawo zvinodadisawo sezvinongoitwa nevakomana zvaitwawo nevakomana kubva kudhara. And tauya kuzokurudzira vamwe kuti vanokwanisa kuzviitawo vamwe vasikana and vanokwanisa kutobudirirawo nawo masport achona.
Ngatitarisei rwendo rwenyu sevasikana, wakatanga kuona riini kuti haini ndofunga basketball ndo game rangu inini?
Pandaikura mabrothers angu vanhu vaigona kutamba basketball, saka vakandiinspire kuti ndifarirewo kuda basketball because vaigara vachimukira vachinotraina and vairatidza chido nesport yachona, saka zvakangondipawo the motivation yekuti ndidewo kutamba. Saka kubva primary ndichienda high school form 1 to 4, lower 6 and upper 6, ndakaita chishuwo chekuda kupesa kuda kutamba basketball, saka ndokwa zvakabvawo.
Kuenda kumberi tarisiro yako ndeyekuti kudii?
Tarisiro yangu ndeyekuti ini nevamwe vasikana tigonyatsogona kutamba, tigokwanisawo kupindawo maNBA, tichikurudzirawo vamwe kuti vakaramba vachitamba vane chido nechishuwo chikuru vanozokwanisawo kusvikawo kumabig programs anenge maNBA nezvimwewo.
Wakanzwa sei uchipinda uchinoona gemu? Randanzwa kuti makaona gemu remawizard.
Ndakafara zvikuru nokuti tanga tangojaira kungoonawo pamatvs back in Zimbabwe, saka zvino it was a very big opportunity. Saka zvinhu zvakatifadza, zvinhu zvakandifadzawo inini kuzvanga zviri zvinyowani kuona a big stadium like that and kuona vanhu vatatangojaira kuona pamasocial media platforms nepatv vokuvaona in real life tichivaona vachitamba, zvinhu zvakandifadza zvikuru.
Uyo anga ari kapteni wechikwata chevasikana chebasketball chiri kushanya muno muamerica Rumbidzai Nzira Masanga achitaura naIvans Sininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa chelive talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa nezvekushanya kwechikwata ichi muno muamerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau zvakare. Kanzuro yeHarare inoti iri kutarisira kuti vanhu vanogona kubatwa nechirwere chemanyoka vanogona kuwedzera zvichitevera kubatwa kwechirwere ichi mumusha weBelvedere muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Taboka Ncube.